Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 26 ndira 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kaigwaro rinotererwa chaizvo, gwaro rakatanga kubudiswa kubva 2007 vachiita zvavanoita izvozvo izvozvi vachizviburisa pachena.
Sangano reMo Ibrahim Foundation rinoburitsa gwaro raro richiti Zimbabwe iri kudzokera mumashure munyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu.
Kutadza kutungamira kuri kuita dzihurumende dzemuAfrica dziri kuita kuti vechidiki vemuAfrica vanofanira kunge vari munyika vachirima vaparare munyanza vachiedza kuti vayambuke kuenda kuEurope.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezviro vakaudza musangano weFeed Africa 2 Summit kuti hurumende yavo yaita zvakawanda mukuona kuti nyika yawana chikafu.
Manhamba evari kubatwa neCovid-19 anenge ari kuwedzera mbichani, asi hatingati tati tasvika pokuti tingapanike kuti manhamba anyanya kuwedzera.
Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchikwira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoongorora mashanduro ehurumende nemagariro nemabatirwo evanhu muAfrica reMo Ibrahim Foundation nezuro rakabudisa gwaro rinoti nyika zhinji dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe hadzina kunyatsogadzikana uye hadzina kunyatsokuva neutongo hwejekerere pachitariswa makore gumi adarika. Gwaro iri rinonzi Ibrahim Index of African Governance rakabudiswa nezuro. Panyika makumi mashanu neina 54 dzange dzichiongororwa, makumi matatu dziri kudzokera kumashure. Zimbabwe iri pachidanho chechimakumi maviri nepfumbamwe panyaya yokugadzikana. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha kuti tunzwe maonero avo.
Iri igwaro guru chaizvo rinotarisa kumhezha pamwe chete nokuongorora matongerwo anoitwa vanhu munyika, vachitarisa zvakawanda zvinobvira kusecurity dzavanhu pamwe chete nokutevedzerwa kwomutemo nehurumende mukutonga vanhu, zvekare nokunge kuparticipata kunoita vanhu kungava mukuvhota kana kuti kodzero dzamadzimai pamwe chete nebudiriro munyaya dzezveufumi, zvekare zvichizosanganisira nokubudirira kwomunhu umwe noumwe unenge ari munyika kuti gore rapera munhu wabudirira zvakadii kusvika pagore rino. Saka ndo zvavanotarisa izvozvo vachishandisa nzira dzakasiyana siyana kubudisa chokwadi chenyika ipi neipi zvayo kuti iri kuimprova here ichienda mberi kana kuti haisi kuimprova iri kudzokera shure, zvichingodero kuti zvinobetserei nyika izvozvo matongerwo enyika zvichizoenderana nokuupfumi pamwe chete nokubudiririsa munhu pachakeye ari woga kuti kunenge achizviverengavo kuti zvinhu zvangu zvaimprova kubva gore rapera nepagore rino, ndapedza chikoro ndikawana basa here kana kuti ndafoma kambani yangu.
Ongororo dzinobudiswa nesangano iri dzinotambirwa nekukudzwa zvakadini?
Dzinotambidzwa pamwe chete nokukudzwa chaizvo zvakanyanya navanhu vanozviongorora pamwe chete nehurumende nehurumende dzakasiyana siyana dzinoteerera kuti aiwa kana muchitonga nyika munofanirwa kuteerera vamwe kuona kuti vanoti chinyi pamatongero edu atinoita isu, nokuti mukuteerera imomo pamwe chete nokuita zvinenge zvavonekwa namamwe masangano zvinozoita kuti vopunze vamwe vane mari pane kuvuya munyika imomo vachiti a hurumende yakati inoteerera zvinenge yavudzwavo nokuti tinoziva isu kuti vanogona kuzvirova dududu asika nyoka huru haizvirumi saka igwaro rinoteererwa chaizvo gwaro rakatanga kubudiswa kubva 2007 vachiita zvavanoita izvozvo izvozvi vachizviburisa pachena kuti munhu wese zvake kana kuti masangano ese zvawo anofarira kutongwa nokubudirira kwavanhu munyika aongorori gwaro iroro saka tinoona kuti hurumende dzinenge dzakamirira magwaro akaita saiwawo kuti dzigozvichenesa kuna maorganization dzimwe nyika dzokunze kuti handiti munoona tanzi negwaro rakati rinoongorora nyika dzakawanda dzomuafrica vatongereda akati akaipa pakati vakambotaura zvezvakati tikazvigadzirisa saka igwaro rinotambirwa chaizvo kana pano vasingaritambiri vehurumende ngavatoritambira nokuti rinotichenesa paya patinenge tichida kuzokumbira kudzokera kumasangano sana Commonwealth paya patinoda kuzokumbira kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa vamuvanhu zvibve zvinenge zvichibvirawo ipapapa pamagwaro akaita saiwawo kuti tinoteerera here zvinotaura vamwe pakukonewa kwedu napakugona kwedu tichizoitei naizvozvo
gwaro regore rino iri richangobudiswa iri rinoti pamusoro pezimbabwe
rinotaura zvakati nakei zvimwe pamusoro pezimbabwe ichitarisa izvo kuti zimbabwe pamwe chete neangola negambia vakatisumukirei panyaya dzamatongerwo enyika vachitarisa kuti nyika nhatu idzi muafrica dzakakwanisa kubvisa vatungamiriri vainzi vainyanya kudzanyirira chaizvo munyika dzavo vagara kwamakore akawanda tinoziva isu kuti hurumende iripo muzimbabwe yakapinda 2017 saka gwaro iri riri kutarisa iro nguva yava mugabe nenguva yaite zvino izvi yava munangagwa kuti zvinhu matongerwo avanhu asumukira pasi saka ndopoga panotaurwa negwaro irori kuti patinakei ipapapo tinoona nokunzwa vamwe vanhu vachitaura vachishora hurumende asi pasina zvavanoitwa kana takatarisa kune zvaiitwa nguva yava mugabe saka ndipo chete pataurwa zimbabwe ipapa asi pakanzipo panoda basa rakawanda nokuti havasi kuona kunyanyo kunatsurudzwa kwematongero acho achizondosiyana nokuhano kwatakabva uku nokuti vanenge vari kuona kuti zvotoita sokuti haakudzokera kwatakabva uku kunguva yana vamugabe
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nezuro manheru vakaudza musangano wefeed africa 2 summit uri kuitirwa kudakar senegal kuti hurumende yavo yaita zvakawanda mukuona kuti nyika yawaniswa chikafu zvinosanganisira kuchengetedza mvura kuburikidza nekuvaka madhamu mumatunhu masere emunyika nekugadzira fertilizer yayo vakatiwo nyika iri kuita zvikuru munyaya dzemadiridziro nekukohwa mvura musangano uyu wakatanga nezuro uchipera mangwana chishanu uye uri kupindwa nevanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu kusanganisira vatungamiri venyika vatungamiri vedzihurumende makurukota pamwe nevemabhanga mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu vanoti africa inofanira kugadzirisa kuitira kuti ikwanise kuzviwanira chikafu kwete kuramba ichitarisira kuwana chikafu kubva kunze ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
haibudiriri nekuda kwezvikonzero zvakawanda chekutanga africa ichine kurwisana kwakanyanya zvinova zvinokanganisa kurima kurwisana ikoko atingati maconflicts ari kuita kuti vanhu vasagadzikane ari kuita kuti vanhu vabve munyika dzavo vachienda mune dzimwe nyika kutadza kutungamira kuri kuita dzihurumende dzemuafrica dziri kuita kuti vechidiki vemuafrica vanofanira kunge vari munyika vachirima vaparare munyanza vachiedza kuti vayambuke kuenda kueurope saka
pakasa gadziriswa nau yema tongerwo enyika dzemu Afrika kana kuti kutungamiri zvinoita kuti agriculture iwane rutsigiro rwakakwana kubva kudzihurumende ticharamba tinguri vanhu vanofidwa nedzimwe nyika nekuda kwekuti tikutadza kuzvirimira.
Takanzwa vamunangagwa vachitaurawo nezuro kumusangano ikoko vachiti vakakwanisawo kuita zvakati kuti munyika zvinobatsira munyaya dzechikafu. Munowirirana nawo here?
I think vamunangagwa vanewo zvavari kuita munyika mavo seiyo nyaya yemadhamu yekuvaka vana Maruani ati dhemu nezvimwe vana Toko Mkosi nemamwe madhemu ari kuvakwa kuna Matebeleland. Chinova chinhu chakanaka, asi mvura iyo inofanira kuti isvike kuvanhu, isvike kuvarimi. Uyewo vanofanira kuti vadzidzewo kubva kune dzimwe nyika dziri kukwanisa kuharvesta mvura yoshandiswa mvura iyo for irrigation. Handinyatsoziva kuti ndedzipi nyika dzatingati dziri kupa mienzaniso wakadaro muAfrica, asi ndinovimba kuti pane dzimwe dziri kuita zviri nani kudarika dzimwe. Saka ndinotarisira kuti vachakwanisa kuita hurukuro nevamwe vatungamiri uye pamusoro peminda. Zimbabwe ine minda mizhinji yakatorwa kubva kuvachena isiri kushandiswa. Saka izvi ndofunga kuti mukana wokuti vadzidzewo kubva kune vamwe vatungamiri venyika dzimwe dzacho dzisina ivhu rakanaka seremuZimbabwe, nyika dzisina climate yakaita seremuZimbabwe, asi dziri kukwanisa kuzvirimira vasingapenhi kubva kune dzimwe nyika. So ndinoimba kuti vachaudzana sevatungamiri, vachiudzana chokwadi kuti ndezvipi zvatinofanira kuti tiite kuti ivhu redu rive productive, rikwanisewo kutipa raramo semaZimbabweans.
Asi chii chikuru chamungati chiri kutadzisa Africa kuzviwanisa chikafu vamaguru?
Dambudziko guru riri muAfrica nderekuti tutangira kuAfrican Union kwacho. African Union iunion yemapresident, inoita sekuti itrade union yemapresident nemakings emuAfrica. Haina zvizhinji zvairi kuita kuti iadresse matambudziko ari kusangana neAfrican citizens. Saka itarisirowo yedu kuti musangano wakadaro vatungamiri vanoudzana chokwadi kuti as leaders hatisi kutungamira mhuri dzedu nekuzvitungamira isu, asi tine vanhu more than a billion people vekuti madecisions atinoita anogona kureva rufu kana kurarama kwavari. Saka tinenge tichidawo vanhu vekuti kana vachinge vabvumirana zvavanobvumirana ikoko voita zvinhu zvacho, kwete kuva masamiti ekuti vanenge vachitotora mari shoma iyo yatinayo, vanhu voenda vonospenda mamillions of dollars asi chabuda hapana.
Kune vamwe vari kuti Africa iri kutadziswa kusimuka nekuda kwehuori, munoti imi?
Chocho ichi ichokwadi, kusvika vatungamiri vemuAfrica vaakuudzana chokwadi pamusoro pecorruption kuti tinofanira kurwisa corruption semaleaders, ende totungamira tichipa muenzaniso zvichitangira pativi zvichizoenda kuvanhu.
Avo vange vari mukuru weCenter for Natural Resources Governance vafare maguru vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mashoko aburiswa nebazi rezveutano anoti nezuro kwakafa vanhu vaviri nedenda reCovid-19, vamwezana nevana vakabatwa nechirwere ichi. Muwandu hwevanhu vari kubatira denda iri pazuva hwava pazana negumi nevatatu. Matunhu akanyanyotsimbirirwa ndeBulawayo, Manicaland, Marsh East, Marsh West neMashingo. Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezveutano uye vaimbova gurukota mubazi rezveutano Dr. Henry Madzorera kuti tinzwe maonero avo.
Ehe, manamba evari kubatwa neCovid-19 anenge ari kuwedzera mbichani, asi hatingati tati tasvika pokuti tingapanike kuti manamba anyanya kuwedzera. Chero vari kufa vacho tiri kungoona ari mazero 123 0123 ikokoko.
Svondo rino richitanga iri takanzwa kuti kune zvimwe zvikoro maboarding zvaitotaurwa nemazita kunzi chirwere cheCovid-19 changa chadzoka zvakanyanya, pachitotaurwa manhamba akati kurei murikuti here mimi denda iri harisati radzoka zvekudaro?
Manhamba achiri low, asi denda richirimo munyika riri kufamba rombichana mbichana. Hatigononotsa kuziva kuti rawedzera zvakadini, nokuti hatisi kunyanya kutesta. Munhu akauya achinzwa flu yake kuti umuti bhadhara $60 utestiwe COVID, zvinotiremei. Munhu anototi arwarisa ndokuti abvume kubudisa mari yakasvika $60 kuti atestiwe.
Ngatitariseiwo iwo manhamba atinoudzwa zuva nezuva aya, kunzi nhasi kwabatwa nevanhu vakati, nhasi kwafa vakati. Ane uchokwadi hwakadini?
Saka mafiga edu etinawo ehurumende, asi ndinoona senge underestimate. Hatisi kunatsa kutesta zvakakwana kuti tiwane correct picture yemunyika. Chimwe ndechekuti denda iri tichiramba tinaro kwenguva yakarebesesa iri kuuya, hatina tariro yekuti richakurumidza kupera.
Munoona here imi tichizosvika pakuti titi denda recovid-19 razopera zvachose pasi rese?
Idenda ratofanira kujairira kugara naro muno munyika pasi rose. Tongoziva kuti idenda rangova endemic, kureva kuti raakutongogara nesu. Sezvaangofanana neflu, tongoziva tangojaira kuti munhu achangotongorwara flu nguva nenguva. Ndo zvichangoitawo denda recovid-19. Munamato wedu ndowokuti izvo risanyanye kuwedzera kuzoita epidemic zvakare, kureva kuti kuputika nesimba zvarakamboita zviya izvi.
Saka veruzhinji movakurudzira zvipi?
Kuti risawedzere, vanhu vanofanira kunanzerera matanho ese atagara achiparidza eutsanana hwemaoko, kugeza maoko nguva nenguva nesipo nemvura.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera, vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, hurumende inobvuma kuti haikwanisi kuisa mari mune zvedzidzo. Izvi zvakataurwa nezuro negurukota rinoona nezvedzidzo yapasi, amai Evelyn Ndlovu, pamwe nemunyori mubazi ravo, amai Tumisa Ntavela, avo vakakurudzira masangano akazvimirira neavo vanokwanisa kuti vabatsire mukugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyaya yezvedzidzo. MuNewsday makare, sachigaro webato rezanupf mudunhu remashonaland East vadaniel Garwe vakaudza vatsigiri vebato iri kuti vatsigiri vezanupf ndivo voga vachabatsirwa muzvirongwa zvehurumende. Vagarwe vakaudza vatsigiri vezanupf pamurehwa kuti ZANPF ichabatana nemurehwa Rural District Council kuti igovere minda kune vechidiki. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pakatoipa chero hurumende zvaichiti inogamuchira zvizvarwa zvezimbabwe zviri kubva kusouth africa, hapana pokuti ruzhinji vanhu vangafara kana kuti ivo vari kubva kusouth africa vangafara, nekuti kuzimbabwe kwacho hakutorina zviriko. Upenyu hwavanga vaitorarama otherwise kusouth africa zvotori nani pane zvavacha unorarama vari kuzimbabwe, nekuti vamwe vazhinji izvozvizvi pamwe vakatobva kuzimbabwe kudhara vakasiya vasina kana kuvaka kana chiwanirumu. Saka vanosvika vachipinda paichivo vakavaka vamuchiya, uye vagara unongotori mutemo wekuzimbabwe vanofanira kungototandirwa muzimbabwe, vanogova rapo vanovarambiri ivo vari zvavo zvekuzimbabwe. Saka pakaipa.
Makadiko pastudio 7, makadi zvenyu vashamarari vese vestudio 7, mazitoreraiti edu kuno kuzimbabwe. Inini nenyaya yangu ngori pakuti vachamisa ndau yekupowera powera notiko kuri kudzingwa vanhu nemachaina, kurudzingwa vanhu nemachaina kumaini kwasabhistarko ndavao mbosvika kuvataure nevanhu vazivise vanhu nezvokuvadzoreraivhi ravo kuti vanhu vavhurike, kuti vanhu vavhurike nekuti vanhu vakarara vanhu vakawanda.
Studio 7 murizei, murizei kwa Studio 7 apo. Ndaumbonzwawo pane nyaya dzatiri kuda kunzwisisa kuti ko nyaya dzekudharadhara dzichiri kungotaurwa nenhapi, nenyaya dzacho hadzina kana musoro. Nyaya yamahere uyo dziri kufamba seiko, pana mahere uyo kana maere aya ane mhosva kakuva munanga kwa 2017 wakajamba boda kawa wakajamba boda havana kupinda nepagidi wapinda wajamba boda nomuzambiki wachienda South Africa tibatsirei ipapo ngawambosungwawo wopindawo mujeri momomo wozoita imwe nyaya yandoda kubvunza ave kubudirira ava nyaya yavo vakatoiswa kuchikurubhikare sei kuhanzi muvhivhu sei ari kurimand asi ndiyato nemhosva yatinotoziva zvoti muvhivhu ari kugona kutopfeka hembe dzake ari kurimand because nyaya yake yasati yatongwa asi obvious autopiwa makati kuchikurubhi kana ari mabasa wakutorohweswa zvemabasa wakutorimiswa mapurazi ana munangagwa wawo saka ii anyway tosvikira kupi kune matare akadai newo vatongi vedare vacho e tadza kungotonga chakundandama kutonga kungoti mangwana 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 mandi muvhuro e matare akuta zvekuudziwa zvekuita e kungotaungaka kana uchiona kuti hapana mhosva unongotonga nyaya yako zvopera izvo kwete kuita zvinhu zvekuti mune mapiwa mari maisirwa mari mumasoksi tosvika kupi
ini ndinoitwa Israeri Mate ndiri kuwadhi 17 kwamutoko ini nyaya inondinetsa ndeyekuti handizivi kuti mamagistrate edu muno pavanoita nyaya vanenge vachitonga nyaya based on facts dzataurwa mukoti here because kana vachizoti vachazopa judgment Friday which means varida kutanga vamirira vanonzwa kuti vakuru vavo vari kuvatuma kuita izvozvo vari kuti vakuvaudza zvabuda mumatare mafacts ari kuatitadzisa kuti vaenderere mberi kuti vaone kuita new status because samagistrate mandinasva kuti zvaimboda kuti ndoze pajudgment musi wakati izvo zvaitika panguva iyo vaifanira kubva vangoona kuti zvaitika mudare nezviri kupindurwa neavo judgment yangu inobuda yakati zvakati endeni kuapply bail is constitutional right woperera ipapo saka kana vachipindisazo pajudgment musi wakati which means vari kutanga vamirira kumusi one session yekuti itai zvakati maita zvo
ya inzwai studio 7 nyaya iripo ndeyekuti pane pakanzi paya paya pa mapemiti apererwa zvoida akapererwa mapemiti saka vanhu ngavadzokere kuzimbabwe wakaita serious kudoita dzudhura dzavo kudodii zvese zvaya zvachizama kuti vanhu vadzokere kuzimbabwe asi vakazonyatsorizena kugaisisa kuti oraiti tikati wana wadzokere zvino zimbabwe kusati kwavhotwa ZANU PF inobva pabasa saka regai tichidhiley vanhu vanoti after mavhoti kana zimbabwe ichinge yapedza kuvhota ndobvozodzokera vanhu kuzimbabwe nyaya ndeyekuti Ramaphosa ane mamaindi zimbabwe Jacob Zuma ane mamaindi zimbabwe cabinet yeANC yese ine mamaindi zimbabwe saka vaziva kuti imi makachienda kuzimbabwe kusati kwavhotwa munozoregista muvhota misi newandu wenyu utsotsi hwacho hunoda kuitwa hwekuti ndini triple sisa hwine vanenge vakuchanza vanoona kuti apa kubira kwavo kunowanetsa saka ndobva saka pakazodhira nekuti ANC pachai iri mudhiri nezanu pf yekuti zanu pf iramba ipachigaro pakuti iwo varamba vachibhenefita vazhinji vachichema nzara ndo poindi yavo saka imimi vanhu vezimbabwe tisi takapusa ngatiendei neuwandu hwedu nyange kusati kwanzi kuwanidzokerai kumusha munodzesa kuvhota muvhote mubise hurumende yezanu pf
idzo dzange dziri pfungwa dzevanhu vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vakuru muhurumende dzechina russia neamerica vari kumhanyira kushanyira nyika dzemuafrica africa iri kukura mune zveupfumi izvo zviri kukonzera kuti nyika huru dzimanyire kunotanga nekusimbaradza ukama nenyika dzemuafrica mumasvondo mashoma apfuura makurukota enyika huru anga ari muafrica uye gurukota reamerica rinoona nezvemari riri muafrica richizoteverwa nemumiriri weamerica kuunited nations uyo achaenda kuafrica svondo rinouya mutungamiri weamerica vajoe biden vazivisa kuti america ichatumira kuukraine zvombo zvehondo zverudzi rwemaabrahams zvinoita makumi matatu nerimwe muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuCalifornia muAmerica vaAnesu Manjengwa vanoti vari kufadzwa nekutambirwa kuri kuitwa chirongwa chavo chavakaparura padandemutande cheapp inonzi Vakacha Zim inowanikwa muApp Store pamafoni nepamakombiyuta. VaManjengwa vanoti app iyi inobatsira vashanyi vekunze nevagari vemunyika vanoda kuvhakacha nekuziva nekuvaudza pane nzvimbo dzekushanyira nenhoroondo yenzvimbo idzi. Vanoti vari kutarisira zvakare kushanda nevamwe vana muzvinabhizimisi vane nzvimbo dzokutandarira, kudyira kana dzekurara vanenge vachida kuti dziiswe paapp yavo iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 navaManjengwa.
Takagadzira app application inonzi Vakacha Visit Zimbabwe inoita basa iyo rekuyananisa matourists nezviri zvinotaima-taima zviri kuZimbabwe, senikire maattractions ekuZimbabwe ana Victoria Falls, Kwange National Park, Mana Pools, Bumba Mountains, Snake Park, Great Zimbabwe nezvimwe zviri pakati apa zvakawanda wanda zvavasingagoni kuziva izvi. Saka api yedu iyoyo ine GPS and ine voice mukati. Is voice activated GPS virtual tour guide.
Mungati imi basa reapp iyi nderei?
Basa rayo nderekutaura nhoroondo yeZimbabwe kana masvika pane interest ematourists. So kana munhu achibva kuHarare kuenda kuBulawayo munogona kuona kuti pane Snake Park, Lion Cheetah Park, Lake Tshwero kana kuti kuimba shiri nezvimwe zvakawanda zviri pakati apa zvingagona kuzikanwa ngematourists easily. App iyi inogona kuzvisa zvese zvo pamap yako munhu. Wotida kuenda kuBulawayo unorara papi, maybe unongwa unosvibirwa uri kuGweru uona pekurara paapp yedu ipapo.
Vamwe vanenge vachida kushanda nemi vanokubatsai sei?
Kune vanhu vese vari kuZimbabwe vane matourist attractions, senikire masafari, malodges, marestaurants, matours anogona kuitira matourists, ndogona kukupfekedzai pakati peroute yetourist. Ndovaudza in advance kuti pakati pakati pane chakati chakati chanhingi. Munogona kuimira ipapo modya, morara, motandara kana pane layby. Ivo voziva vega in advance kuti ndo zviri kuitika pakati penzira yavo, voziva zvokuita. So app yedu iri kuma app stores inonzi Vakacha Visit Zimbabwe. Munokwanisa kundibata inini Anesu paanesu and saza.com kana kuti pafone namba yangu 951-217-9832 kana website yedu inonzi saza.com kuti African Visit.
Avo vanga vari muzvinabhizimusi vaAnesu Manjengwa vevhakacha Zim app vachitaura vari parunhare kuCalifornia muno muAmerica naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Zvongu yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano remo Ibrahim Foundation rinobudisa gwaro raro richiti Zimbabwe iri kudzokera kumashure munyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezviro vakaudza musangano weFeed Africa 2 Summit kuti hurumende yavo yaita zvakawanda mukuona kuti nyika yawana chikafu. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchikwira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanoka Wande, ndichikusiyai muina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.